Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus.
Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Paramende yazivisawo kuti yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pane imwe mhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane muDzimba vari vashoma. VaMutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikava munyika chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi, achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo. Asi haisi nyaya itsva, mukubva chikristu chichangotanga vakristu vaisangana muDzimba.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unotiwo uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika. Munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira machechi echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo.
Nenguva denda iri rikapinda rinogona kuparadza vakawanda. Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamuri zvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba, avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi.
Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepaku panana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura sande pakupinda musvondo. Iyo mvura takutoti iswe pamachechi, uyewo vari musvondo imomo pasave nokubatana kupanana chiratidzo chorugare.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api.
Hapana munhu angarwisana nechokwadi chakaita saichocho. So zvakataurwa na president zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti sema Zimbabweans tinga slower down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavanhu uchengetedzwe. Now sema kereke atisati tanyatsova nekuva ne maonero mamwe chete ekuti tinganyatso zvigadzirisa sei nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa namwari nevaiko kuna mwaro zvekare ndokwatinotarisiraka tariro yokuti chirwere chichidi chipere.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuitwa kupera kwevhiki rino. Kurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafane chirwere ichi uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mdenda vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichiendera nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the corona virus is arranged.
Asi vamudhenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai bit vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure. Asi vamudhenda vati sezvo komiti iine vanhu vari pasi pezana panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita samai Good Luck Kwaramba vezanu pf vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna tirogonosha diesel mangwana, tirogonosha diesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba, maitei?
Asi vamudhenda vati nhengo dzeparamende chabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaowen hiwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandinoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatikutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana kuchidzidzisa vanhu vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituensi avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vongosvika vongonogara. Uyezve isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kunenge kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru Anyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But where there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chichikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kungerwa president ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika Nevatungamiri wemapato esa anopikisa vabatani mukurwisa coronavirus sezvirikuitwa kuSouth Africa uko mutungamiri wenyika iyo vaSiria Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Isu tazina kuti vamunangagwa, tinoziva kuti vamunangagwa navachamisa emdizinesi hana dzisikuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handiti kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha. Ndo vanhu kavanovavhotera. Kozva zvakaipiwa kuti vachamisa navamunangagwa. Nava madhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vaitaura ngatitorei zvidanho zvakati kuti tiseve upenyu.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo mazana matatu nemakumashanu mumatare ayo eSenate neNational Assembly umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemuHarare vanonzi vatanga kutenga zvokudya neuwandu senzira yekugadzirira kuti vagare vaine chekudya kana chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chikapinda munyika. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vamwe vatengi vataura neStudio 7 muHarare nhasi vati kupararira kuri kuita chirwere checoronavirus pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana vachiti izvi zvinowedzera mukana wokutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika, mumwe wevanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale, avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavirus chapinda munyika.
Tikutenga zvinhu in bulk because hatisi kuziva kuti zvinhu zvine zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavirus irungotaurwa kune dzimwe nyika senge South Africa iri padhuze nesu.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samaika dehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murahwa avo vati vanogara mumusha wemufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba famba kana chirwere checoronavirus chapinda munyika. Asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo tinotokwanisa kuti unotengawo zvikafu zvedini bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana parara kwechirwere uku pangungoti wanawo tiri pari nani.
Vamwe vavatengi vakaita savatinos Manjengwa vanogara musha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitizer, asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitizer ndawana from Arundel, Avondale, Faith Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irikuwanika pamashelf pese, hapana hand sanitizer.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisa unyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya, asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitizer acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achaonika, vanawo vasara vashoma mamwe masupamaketi nevamwe mafamasi akutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe nzira dzekuderedza mukano wokubatira chirwere checoronavirus. Vamoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika, asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi chikana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota zveutano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitizer muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kuti nzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muAmerica rinoti richapa mukana kuhurumende yavaDonald Trump kuti iendere mberi neurongwa hwayo hwekuti vapoteri varambe vari muMexico apo matare anenge achinzwa nyaya yavo nyangwe hazvo dare repamusoro rakenge rati izvi hazvisi pamutemo. Mauto emunowe ambomisa urongwa hwawo hwekusimbaradza muviri uwo wanga wakanangana nekuunganidza mauto zviuru gumi nezvishanu ayo anosanganisira mauto enato nemadzisawira avo. Izvi zvaitwa pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Makambani akawanda emuAmerica ari kutora dambudziko rechirwere checoronavirus sechinhu chakakosha zvekuti vashandi vakawanda vave kushanda vari kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mamwewo makambani akaita sezvitoro zvinobika zvekudya anonzi ave kutombomisa vamwe vashandi basa sezvo vasingakwanise kushanda vari kudzimba dzavo. Matunhu akawanda emuAmerica ave kurambidza kuungana kwevanhu munzvimbo dzinosanganisira dzekudyira pamwe nekunoonekwa mifananidzo izvo zvave kuita kuti vashandi vakawanda vasingakwanise kushandira kudzimba vambomiswa mabasa kusvikira zvinhu zvanaka. Hurumende yeAmerica yakazivisawo kuti ino urongwa hwekuisa parutivi mari inosvika triliyoni yemadhora ichazoshandiswa mukumutsuridza upfumi hwenyika kuburikidza nekubatsira makambani pamwe nevanhu vachakanganiswa nechirwere ichi. MuAmerica mave nevanhu vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vabatwa nechirwere checoronavirus uye vanhu vanodarika zana vafa nekuda kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, avo vave kushandirawo kumba.
Ini ndiri chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rino iri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere chachizivikanwe handizivi kuti chakamhenge chiriko here asi vanhu vafane vabatwa nacho izvinozvi vakati wandei. Saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo?
Inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopiwa mikana yekushandira kumba dzimwe nguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba. Saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sitere kugaro shandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe, uyezve internet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko. Saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba, ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki. Saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya, asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. And kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uyezve kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wadzibvisa wotobva wawacha.
Zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
Ine angu ndrukungo kurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kuti aunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda sana kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tikukurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.
Avo vanga vari muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bene, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekoda izvi ndiri kumba, nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva dzino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tine zvirongwa zvedu. Munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa, uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika, tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka.
So I'd like to wish you all good luck and good health, and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Vachuchisi vehurumende vanenge vari kutatarika mukuchuchisa imwe mhosva yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekutengesera imba yehurumende kwaMutare kuna vaFred Kanzama vaive mumiriri weMutare South mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF. Mutongi wedare raMajor Street vaHosia Mujaya neZuro vakati kana hurumende ichida kuenderera mberi nenyaya iyi inofanira kuzviita kuburikidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vange vari musangano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ravachombo muzvinafundo Love More Maduku.
Tanga takakumbira kuti hurumende itipe gwaro remafambisirwe anoita dzimba uye basa raminista anenge ari welocal government, nekuti ivo vachombo vanga vachiramba kuti havana kumboita zvinhu zvanga zviri kunze kwemabasa avo saminista. Idzimba dzaingopiwa vanhu vanoshandira hurumende, imba iyi yanga yazina nomunhu aimwe aishandira muhurumende civil servant. Saka chaidiwawo tikwanise kuona kuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva, ranga riri gwaro rinoti muchirungu policy document, inotaura kuti kana uri minista unodai dzimba dzinodai. Saka ivo vehurumende vanga vakati riripo, nondo yanyaya yavo yacho akaita zvinhu zviri kunze kwemutemo iwowo uri mudhokumendi iroro. Totitipei dhokumendi riyaro, ndo dhokumendi risina kubuda.
Anga achichuchisa nyaya iyi yakatangira kupi? Kuzake here?
Nyaya yakatanga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyoyo, and yakatanga hayo commission, kwete iyi ya Lois Matanda Moyo ya Justice Matanda, yanga iri commission yanga iripo before. Asi sekuziva kwatiita vashandi vacho vari pasa vachingori varivo, nekuti ana Justice Matanda Moyo havaso vanoenda kuvanhu kunosunga kana kuivo vakuru chete, asi maofficers iwawawo ekuAnti-Corruption Commission vangori vachiri vamwe chete vaiita zvinhu izvozvo.
Totarisawo dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vachombo dzamira sei uye ndedzipidzi?
dzimwe dzavari kupomerwa idzo dzichakambomira nekuti takakwanisa kukumbira kare Supreme Court kuti rimbodzimisa kusvika tapedza chikumbiro chatakaendesa kudare chaaku Supreme Court izvozvizvi nekuti havafani kutongwa nyaya idzodzodzo nekuti vakabatwa nemasoja vakarohwa zvisingaite and then vapedza kuvabata nokuvarova vakuvapomera mhosva richiita munhu anoita masungirwo erudzi irworwo havafani kutotongwa nekuti kuomukanganisa bumbiro remukemu imwe yacho ndeyekuti vari kunzi vakapa vanhu kuarea iri kunonzi White Cape vachiti nzvimbo iyoyo yakapiwa vanhu vakawanda vepakaitwa muramba tsvina paipai vanhu vachombo vakapa vanhu ivavo nzvimbo idzo dzekugara asi nzvimbo iyoyo yanga isiri yehurumende yanga iri nzvimbo yapfugari saka vari kupuwa mhosva yekuti vakaabhuza office and pane kamwe kanyaya kari pamusoro peikako pekuti vanga vakapfeka kepi yezanupiefu nefunga vanamediyaya vanosonganana kudzai chipanga nevamwe
gweta rava chombo muzvinafundo Lovemo Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nasi taita special program yekuti tinzwe kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muFrance nemuCanada kuti tinzwe kuti dambudziko recoronavirus rakamira sei.
Sarangu ndinonzitawo machwana ndiri muParis kuFrance kunoku vanhu havasi kutobuda panze vanhu vari kutya kana kukwira mumabhazi nekumametro vanhu vari kutovhunduka mastoro vanhu vatenga kutenga zviya ndekuti vanhu vakatarisira kuti in the next 20 days situation itaita zviri wesi saka vanhu vari kungofunga kuti takatenga chikafu chedu togara tiri muzimba toregera kubuda panze kuita kuti tisasangane nevamwe zvinogona kutiita kuti tidzivirire iyo vhairasi yekorona.
Ko zvinhu zvakadai sezvikoro nedzimwewo nzvimbo dzakavharwa here kana zvakamira sei imomo muParis?
Zvikoro zvakavharwa vechina purezidendi Emmanuel Macron vakaadresa nation vachitaura kuti zvikoro nemapublic places ngaavharwe. Vakataura futi kuti vanhu vanogona havo kuenda kubasa kana vachida asi vakayambira vanhu vane maexisting conditions ari chronic kuti dai vagara zvavo kusunda. Ndinoona kunge gavhumendi iri kuita zvainokwanisa.
Muchiona gadziriro iriko ikoko munoona kunge Zimbabwe yakagadzirira here zvakakwana?
Inini Zimbabwe ndikutorwadziwa nekuti government inenge ichizotora nyaya yekorona seriously. Vari kuona kunge zvinonzi korona iri kure kure sereki navo end haisvike ikoko. Takavhunduka chaizvo ndichiteerera minista wepamuchimburi vachitaura kuti korona ipanishment yenyika dziri kuno nemasanctions avakaita pane Zimbabwe. Indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti government haina kugadzirira nyaya yekorona because kana vakuru vakuru vati vachifunga kuti nyaya dzemhangamhanga kudaro zvinototyisa.
Ndetwa Nico Abbott ndiri kuno kuCalgary kuAlberta Canada. Korona vhairasi yati vharira vamwe isu mabasa edu anoita uye vana vechikoro vavanze vambomira indefinite until kusvika kunana September. Takatumirwa tsamba nezero vanheru nechikoro vevana vachiti provincial government yati zvikoro zvimbovharwa kusvika vaona kuti zvinoenda under control here but indefinite kusvika September. Kwangu kwamboitawo panic yomarumwedzuro aya vanhu vakumhanya kunotenga matishu sanitizer vachingohodha kuzvaizvo ndaita kuzimbabwe kunana 2008 zvakushaipo mashofu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakambokupai kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Machechi akawanda anoti ari kuteedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanopiswa pausungwa pamhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesi iZimbabwe ayilawo ama cases eCoronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protect abantu beZimbabwe.
Idalela eParliament selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leCoronavirus.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina silinyazwe iCoronavirus, but nase sikhangela kubusiness sizakuthi silimele kakhulu ngoba besikhangelela ukuthi uBulawayo laye akathuthuki.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idale leParliamente selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda wazise namuhla ukuthi sebemise zonke inhlelo zedale leli ezigoqela ukuhlangana kwamalunga alo ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane lo. Umnumzana Mudenda uthi idale leli lizavulwa mhla ka 5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Sisiya emoyeni namuhla igcikwane leCoronavirus bese lisabalele abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalombili emhlabeni jikelele. Ukuvalwa kwedale leParliamente lokhu kuza ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa azise izolo ukuthi imbuthano yabantu abedlula ikhulu ayisavunyelwa eZimbabwe ngenjongo yokwenqabela iCoronavirus. Kodwa uMongameli Mnangagwa namhla ubuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu enyanga emkhosini wokusungula uhlelo lokulima ngokuthelezela okumenze wasolwa ngabaningi. Mnangagwa umlayo wakhe uzaqala ukusebenza ngolwesihlanu mhla ka 20, ngakho akula lutho olubi alwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo elithethwe yiParliamente.
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesi iZimbabwe ayilawo ama cases eCoronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protect abantu beZimbabwe, njalo balakho ukuthi banganqabela ukuthi umkhuhlane lo ufike eZimbabwe nxa ukuthi awukafiki. Ngoba uzananzela ukuthi kakhulu ama health services eZimbabwe kamanga kuhle kakhulu, silesikhathi amadokotela engasebenzi zamanyesi lawa sebenza kabili ngeviki. So kungaba le outbreak bona ngani singathwala nzima kakhulu, abantu abaningi bangafa ngoba icapacity asilayo.
UMongameli Emmerson Mnangagwa yena simbone izolo ememezela ukuthi imibuthano elabantu abedlula ikhulu kayisavunyelwa, kodwa lamhlanje simbone esenyanga ebuthanisa inkulungwane lenkulungwane zabantu. Uthi umlayo wakhe uzaqala ukusebenza kuphela mhla ka 20 kuyona le inyanga. Ngathi into elokuhlakanipha yini phakathi ayenzayo le?
I think Umonga Meli ustengisele how insincere he is. Ekuteni uyafaka imithetho eqedena engayilandeli. Ngombono wami ngibona ngani futhi indaba yevirus le kumbe coronavirus sizasetshenziswa ke ukwenzela ukuthi abe opposition bengahlangani because sebethole i-opportunity ukuthi abe MDC bafuna ukwenza i-meeting kuthiwe hayi lina ningeke lenze i-meeting ngoba ama-meeting abhanwa kodwa bona becontinue bewayenza ama-meeting lawo. I don't think bekufanele ukuthi ngesikhathi lesi upresident eqalisa ukwenza ama-rally ehlanganisa abantu abaningi ngesikhathi yena sithi abantu bamele be-practice social distancing be-reduce ama-gatherings ngoba then it reflects you know badly on him lokuba sincere kwakhe njengohulumende. So I think sibuswa ngabantu abangakunanzeleliyo ukuqakatheka kwempilo abangakunanzeleliyo ukuthi isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Akula ma-nurse ezibhedlela, akula madokotela, akula mithi, akula ma-facilities angagcina abantu abaningi nxa bengagula. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe abantu lempilo zabo.
Lowo ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ilanga lokuthakazelela uzivuse leminye imbuthano egoqela emidlalo yebhola imithimba leminye elizweni lonke jikelele kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselithethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakoBulawayo belikhanyelele ukuba lombukiso wabosomabhizimusi imidlalo yebhola kanye lokuthakazelela ilanga likazibuse kodwa konke lokhu sekudluliselwe phambili ngenxa yokusabalala kwe-coronavirus njalo esibulele abantu emhlabeni jikelele. Usomabhizimusi wakoBulawayo unkosikazi Somuhle Khumalo uthi ukumiswa kwe-ZITF kuhle kodwa kuzabulala idolobho kwezamabhizimusi.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina silinyazwe i-coronavirus but nxa sesikhangela kubhizimusi sizakuthi silimele kakhulu ngoba besikhangelela ukuthi uBulawayo laye akathuthuki ikakhulu kubana uBulawayo yisho isikhathi akukhangelele khona ukuthi trade fair time uBulawayo uyaphila. Ngoba abalamaloji, abalezindlu to rent out, yisho isikhathi abaphila khona.
Olwela amalungelo oluntu owenhlanganiso ye-ibhethi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthakazelele ukumiswa kokuthakazelelwa kwelanga likazibuse.
Ikakhulu ukujabulela uzibuse, ngiyajabula ukuthi nje into esiseyakhanselwa ngoba uzibuse akulazibuse eZimbabwe. Kule independence kodwa kula freedom. So uma kungabe sokuzidlulisela phambili engxenye after that kuzenza abantu sithi rediscover ourselves bekubuhlungu vele ukuthi kuthiwe i-main celebration izaba lapha koBulawayo ngoba ungakhangela usephonga uhlale i-teacha koBulawayo uye masona ngani ngumuntu we-toilet kodwa kakukho akwenzayo okuncedisa abantu bakoBulawayo.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirowoza laye uvumelane lofuzwayo.
Akulapho kulezo nhlelo zikhali i-ZITF ngoba i-ZITF inceda uZulu kodwa i-independence ukuthi abantu bayebuthana belalela umnangako onguye wayekhokhela umbhuqazi sithathi.
Izolo umongameli Emmerson Ntambu Zomnangagwa ukhuphe imibiko emisa umbukiso wabosomabhizimusi owe-ZITF ilanga lokuthakazelela uzibuse edolobheni lakoBulawayo kanye lemihlangano elabantu abafika ikhulu imidlalo ehlukeneyo. Abenkampani ye-ZITF sebethule imbiko ebulenjini besazisa ukuba umbukiso wabosomabhizimusi usudluliselwe phambili. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadaya Moyo ekobulawayo ukhuthaze abantu ukuba baqakathekise ukusebenzisa indlela zebulenjini ukukhulumisana emizameni yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Okwamanje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi kakukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19. Ngakho ke bekhuthaza abantu ukuthi baqakathekise ukuzivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
I'm Amanda Bennett, and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus.
Igama lami ngingu Amanda Bennett. Ngingumqondisi wemsakazo ye Voice of America. Ngithumela lumbiko ngingekhaya ngoba izisebenzi eziningi zemisakazo ye Voice of America zisebenzela zingekhaya. Emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana thina ngokwethu njengezisebenzi lemoli zethu igcikwane ele coronavirus eselisabalele emazweni womhlaba. Ngithanda ukulazisa ukuthi siqakathekisa impila kahle yezisebenzi zethu lokuvikelwa kwazo ukuze zilethulele indaba ezimqotho ngalomkhuhlane kanye lokunye okwenzakalayo emagumbini amane womhlaba. Ngakho ke sisebenza kanzima ukuthi lina balaleli bethu lithole inhlelo zethu, kodwa asisoze senelise ukulethulela zonke njengensukwini okwamanje. Lizananzelela ukuthi kulenguquko ethile kulezi nhlelo. Ezinye kalisoze lizithole, kodwa ezinye zilakho ukuzithola ngendlela ehlukileyo kulaleyo yensukwini. Linguquko siyabe silazisa lapha nalapha ya. Wothi ke ngithathe leli thuba lokulifisela inhlanhla lempila kahle enhle. Ngiyabonga.
Thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Aphelelwe ngamacebo amabandla ezokholo awebeZimbabwe kwele South Africa laphakathi kweZimbabwe ngezinkonzo zangempela viki kulandela imigoqo enqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu yethulo yinkokheli yamazwe womabili. UBenedict Mhlapho usethulela lolu daba.
Umthetho enqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu osanda kumenyezelwa eZimbabwe lakwele South Africa usitshiya amabandla ezokholo elesiyezi. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukufithizela ukuthi labezenkolo ngabasavunyelwa ukukhonza besedlula ikhulu okungumthetho omunye owethulwe ngumongameli Ramaphosa eNsonto. Izizalwane zeZimbabwe zithi lobanje lemthetho eqakathekile ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus izaphazamisa kakhulu inhlelo zokukhonza. Elinye lamakholo ebandleni lamasabatha unkosazana Sifanele Ndlovu uthi yena ngokwakhe akavumelani lemigoqo ethulwe ngohulumende laba.
Ngicabanga ukuthi ugovernment on this one ureacted very wrong, because now silibandla or singamabandla, that's when we are supposed to meet together and pray like never before. So sizothandaza kanjani singahlangana, because as a church we can pray izinto ezithinte.
Elinye kholo amnumzana alethi mazwi uthi sekuze kwamiswa omunye wembuthano abe ukhangelele kakhulu.
Zonke izinto bese sezilungiselele la esiya khona sesibhadele. Ukudla ebese siyakudla sekuthengiwe, sizokwenza njani mase kunje? Kuyadingakala ukubana amakholwa ahlangane ethandaze ecela enkosini ubana nkosi ngenela kusimo lesi siphakathi kweso.
Umfundisi webandla lehamba Evangelical Christian Ministries kobulawayo uReverend Frank Mhlanga uthi sekuyisikhathi sokuthi amabandla atshintshe indlela enza ngayo izinto.
Mhlambe ibandla lingayenza inkonzo zibe kathathu orokane orokabili ngosuku, kube le 2, 3, 4 services ngosuku lodwa, ama 100 ama amaqembu ama 100 ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke lokho beyikhonza inkosi yabo. Okunye ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi asikhuleke nini, asithandaze nini.
Elinye kholwa umnumzana Justin Kwena uthi kukhanya elakhe ibandla i-coronavirus ithe ifika selizilungiselele.
Enkonzweni yethu vele bese sijwayele ukuthi uma ungasakhona nguye enkonzweni i-service banokuyi-streama ku-Facebook kumbe online. So okweviki yokuqala nesibili akunankinga, sizoyibukela online leyo service, kodwa singahlala nje isikhathi singasabonani nabazalwane kuzoba nzima nyana.
Ingcitshi zithi kusase kunenge okuzafanele kuguqulwe ngabakholwa ngalesi sikhathi se-coronavirus, kugoqela indlela okudliwa ngayo isidlo kwamanye amabandla, umkhuba wokuxhawulana nomkhuba wokuhlala eduzane duzane. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izihambi ezisebenzisa umngcele weplum tree ukungena lokuphuma elizweni zithi azithakazeleli ezikubonayo phezu kwamanyathela okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli izindaba yi-Studio 7, uMartin Ngwenya, usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
ELizimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegcikwane le-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Kodwa isihambi ezingena ziphuma kule Botswana zisebenzisa umngcele weplumtree zithi azithakazeleli ezikubona kule ndawo phezu kwemizamo yokulwisana le-coronavirus. Umnumzana Leni Ndebele obethekelele kwele Botswana uthi imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane emngceleni weplumtree iyavuza.
On the Zimbabwean side, there is no checking or screening whatsoever. You just stamp your passport nje uzidlulele. Uzafika ngale eBotswana yikho lapho abawucheka khona i-temperature, beyabona ukuthi temperature yakho ingabe ikhulu iphezulu, yikho sebekwenza ini ama-screening awe-coronavirus. Lapho kuseBotswana nxa usungena, but esayidini leZimbabwe akula lutho yokudlula nje indawula manzi.
Uthi noma abantu sebengena eZimbabwe, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimra zihlola impahla ezihambi zingagqokanga ongazivikela ukuthi zingenwe umkhuhlane we-COVID-19. Omunye ongene kwele Botswana ezothenga impahla yokuthengisa, umnumzana Rodwell Moyo uthi akukho ukutshengisa ukuthi kule mizamo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
Bangacheka i-temperature then sebeyekelwa ke behambe. Asiboni okuningi ukutshengisela ukuthi i-coronavirus iyavinjelwa. Njalo ama-sanitizer ukuthi abantu begeziswe izandla asikuboni kusenzakala. Yikufila ifomu ucasisa ilizwe ohambe kulo elile ukuthi mhlawumbe ungabe wahamba emazweni ale coronavirus. Ifomu lelo ungalifila then bakuthike i-temperature sebekuzihambela.
Unkosikazi Emily Dube weZimbabwe ohlala eHavron uthi yena ukhathazwa ukuthi ngitsho lamabhasini ahamba phakathi kwamazwe amabili akulandelwa indlela ezihlanzekileyo ezingavikela ukumemetheka kwe-corona.
Sicela abamabhasini ukubana basincede kumbe njalo bafake labo izimpompi kumbeni imithi yona la ama-sanitizer ukuze sigeze lathi izandla njengoba sihamba siyabambana labo sibeqhubela impahla lathi besiqhubela ama-change ngezandla zabo.
Ele Botswana likabe lo muntu olegciwane le-COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi noma yisiphi isikhathi. Lokhu kuza ngesikhathi igciwane leli limemetheka ngamandla emazweni amaningi omhlaba, ikakhulu aphetheya agoqela le-China lapho oqalise khona. Elemelika lamanye selingene kakhulu elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Umongameli Emerson Mnangagwa kuyona le iviki ubike amanyathela ambalwa okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-corona, okugoqela kwenqabela kokuhlangana kwabantu abadlula ikhulu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Direct from Washington, the voice of America.
Sithibele abantu emazweni achiyeneyo ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kweleBritane, eMelika, Canada, South Africa, Zimbabwe lakwamanye amazwe. Usipho phakathi odabuka eZimbabwe ohlala eLondon uthi sokusethusa lokukhwehlela emphakathini.
Abantu abasethembani kusho ukuthi nje ma usiza emntwini uyakubheka lo muntu acabange kakubanzi ngawo ukuthi kambe ungabe uyikheria yalesi sifo na unayo yini corona. Ake ukhwehlele nje ukuthi kabili kathathu uzobona abantu ukuthi bakubheka kanjani, bakukhangela abantu bathenga lo muntu.
Futhi sokumiswe imidlalo yemincintiswano yenguqu kuzwekazi le-Europe.
Imidlalo imile, nale midlalo yama-Euros izwe nje namhlanje endabeni ukuthi imidlalo yama-Euros i-postponiwe until next season. Imidlalo yebhola ye-Premier League imile, asazi ukuthi mhlawumbe izoqala nge-30 njengokutsho kwabo, noma kuzophinda kube ne-meeting bazogcina sebe tolisombululo ngoba kukhona amaqembu okufanele awini isicoco namanye amaqembu okufanele arelegethwe, namanye amaqembu ofanele aqualify for the Champions League, namanye amaqembu ofanele aphonyothwe.
Baningi ababhekane lo mkhuhlane lo abagoqela uNkosazana Khanyi osebenza kwezempilakahle ePennsylvania kwelemelika.
Izinto zitshintshile kakhulu emva kokuthi leso sifo sesivelile. Indawo engisebenza kuyo indawo enkulu kakhulu, ile minyango eminingi okokuthi nxa sifika uyakwazi ukuthi ungene la ngawuphi umnyango, kodwa kuthe sokuvelele sesifo ba iyakhiwa yonke leyo minyango yavalwa ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofikayo adlule angene ngomnyango owodwa ayokhangelwa ukuthi uphila kanjani, impilo yakhe njani, akala temperature ekuphezulu yini. Sibuze imbuzo yokuthi usuke waphuma ngaphandle kwelizwe uke wahlangana lomuntu ongabe eke wabala lesi sifo na. Nga uphendula umbuzo owodwa ngokuthi yebo kuke kwenzeka bakubisele ekhaya. Ngcono ukuthi abantu basebenze bengaphelelanga kulokuthi ungene ngaphakathi itemperature yakho iqansile kumbe usithe wena uke wavela ngaphansi.
UNkosazana Khanyi uthi sokulemthetho etshiyeneyo emitsha yokugcina abantu asebekhulile ezindlini ezijiyeneyo.
Abantu esibagcinayo ama-residents wethu awavunyelwa ukuthi ahambe ayokudla, ukuthi ayokudla endaweni abajayele ukudlela kuzo. Sebengabantu abalethelwa ukudla badlele emarumini abo ezindlini zabo. Bese kuthi labo abavunyelwa futhi labo ukuthi batholakale behamba-hamba ngaphandle ngoba ngibayisukesatsho ukuthi bazamemethekisa lo mkhuhlane.
Okwethulwe nguNkosazana Khanyi kusekelwa ngunkosikazi Sichasiselo Ndlovu osebenza eMaryland kwele Melika.
Corona lefikileyo isithwalise nzima ngoba kasisakwazi lokuthi senzeni le msebenzini. Ususebenza uqhuqha, kawukwazi ukuthi ungabona umuntu esegula sekuyiyo yini, lawe nxa utshaywa likhanda kumbe usiza umzimba utshise ukuthi kungabe sekuyiyo yini.
Bethu-ke okufanayo abantu kwele Zimbabwe osokuvinjwe imitshado, imihlangano kaZulu njalo lombukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Kulabanye abantu asebelahlekelwe ngamabhizimusi abanjengembongi kaZulu u-Obert Dube.
Bengilama events athengilawo eSouth Africa angu-4 but ama events akhona wonke asekhanseliwe.
Sokuvinjwe indawo zokudlela, izikolo, imicimbi ezemidlalo lokunye emazweni achiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela kumbe uzabamba abantu abanengi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland kwele Melika, ngingoGibbs Dube.
Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqonga njalo lempuphu ingatholakali lula ngesikhathi idola leZimbabwe lilokhu lisiwa ngamandla. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wabumba amakomiti okubona ukuthi intengo yempahla ayikhutshulwa mahlayana njalo lempuphu ithengiswa ezitolo athi emkambo wensitha. Uhulumende uhlezi esola usomabhizimusi ngalolu daba esithi bafuna ukuthola intengo ephezulu kakhulu. ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eGwanda Residents Association.
Only ama major supermarket mebabo okay abo Pick n Pay ama supermarket anjalo because are under spotlight ingafika uyabona ukuthi kula queues amade ukubona lawo ama supermarket abantu beyifuna into but most of ama supermarket amancane I think ingaze ifike kabayithengisi kuhle mebathengisa elutshwane enye eningi ibonakala iku black market and ku black market kwangkhona awusayiboni chayiwe emgwaqweni njengalo khona bekuseza something with stake before kusuba ne task force ilokufihlwa uyabusaza ukuthi laphana lalaphana lalaphana impuphu ikhona ku black market ngentengo enye phezulu kakhulu but ezitolo nje hayi no impuphu isaseyi problem sikulokuzwayo ukuthi abantu sebephila ngempuphu ebuya ivela eSouth Africa abantu sebesiyayiwoda kubo Messina ungxanye futhi kuthi Messina bathenga i-10 kg ngabo 50 rand bezenzisa ngapha ngabo 100 rand which is still cheaper than yena le esubsidized e-roller mill.
Ye manje ezinye izakhamizi ziyakwenelisa lokhu yini?
Kunzima ukuthi bayithenga ku-black market ngoba i-black market ifuna i-foreign currency ayifuni i-local currency. So kumele umuntu aqala ethenga ama-rand for ezethenga impuphu okwenza ukuthi kube nzima kakhulu. So the average person akakwenelisi, kunzima sibile kakhulu. Kuwona lezele ezinsuku ezidlulileyo ezingu-2-3 iviki yena le ngekho right indlela ama-price akhwele ngayo I think i-effect yokuwa kwedola yonke into ikhwelile noma kuyini ongayibala isinkwa namhla I think isivuke siyi-$27 kwezinye indawo ezingawu $35 ungamadrinkinyana khona lokho kuma-$18 labanathutshwala zathwaka kuma-$50-$60 so hhayi
kodwa bona abantu imali bayifinyelela yini
ikhesi itholakala kakhulu kubo laba abathengisa imali ukuthiwa ngosiphatheleni balayo but uyithenga ebe-premium isidura i-ecocash isihlupha ebantwini abaningi because i-ecocash isidura ama-charges e-ecocash asekhwele kakhulu so abantu abasenelisi ukuthi bebhadale nge-ecocash so kudura uthola ukuthi into iyabe yi-$30 iprice ngasuthi ethenga nge-ecocash sokuthela ukuthi siyi-$50 so sokunzima and abantu abaningi futhi i-ecocash eyangikhona kabasayifuni bafuna yona i-case but uthola umuntu buye vele ekhaya ibhasi yodwa yosuka ekhaya ebuye edorobheni aphinde abuyele ingamyenza ama-$150 so ukuthi aphinde abuye athole $300 akumusa indawo.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeGwanda Residents Association, sixoxe laye ekhona le eGwanda. Ziphetha ezalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela Idale leParliamente selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair lomkhosi weIndependence Celebrations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.